manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhu 16/2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF yoenderera mberi neurongwa hwayo kuita Congress yechimbi chimbi muna zvita paine mashoko ekuti panofanirwa kuve nevatevedzeri vemutungamiri webato vatatu mumwe wacho ari mudzimai vamwewo vachiti vaemazeno munangagwa vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri vemutungamiri wenyika. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chobviringwa nemutemo unosungira kuti vanhu vape humbo hwepavanogara kuitira kuti vanyorese kuvhota izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vakundikane kunyoresa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanonzi vave parumana nzombe sezvo vave kumanikidzwa kuti vozemberana nemudzimai wavo amai Grace Mugabe here kana kuti munhu wavadyidzana naye kwenguva yakareba vaemarson munangagwa. Danho iri rinofanira kutorwa muna zvita pari kuitwa Congress yechimbi chimbi muHarare. Matunhu ose anonzi atambira chisungo chekuti paitwe Congress yechimbi chimbi uye zvatove maoko evanoronga mabasa mubato reZANU-PF vaIgnatius Chombo. Amai Mugabe vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40 uye vave makara asoonane navamunangagwa vanonzi vanotsigirwa nechikwata cheTeam Lacoste. VaMugabe avanga vachiramba kubuda pachena kuti vanotsigira chikwata chipi vanonzi vainge vachida kuti paitwe vatevedzeri vavo vatatu sezvo madzimai ari kuda kuti pave nemudzimai pavatungamiri kana kuti presidium. Asi veG40 vari kuti bato ridzokere kubumbiro raivepo risati ravandudzwa muna 2014 iro raiti vatevedzeri vave vaviri chete asi mumwe ari mudzimai. VaMunangagwa vari kupomerwa mhosva yekuti vave nemakore vachironga tsoro dzekutora chigaro chavaMugabe. Asi vanotsigira vaMunangagwa vanoti Congress iyi inofanira kungoziya nyaya yesarudzo dza2018 uye kusimbisa kuti vaMugabe vatungamire bato kusvika murufu. VaMunangagwa vanonzi vanorutsigiro rwakasimba kubva kuMidlands nemasvingo. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yeProvincial Coordinating Committee yeMidlands vaJoram Gumbo akavabvunza nezvezvisungo zvedunhu ravo.
Midlands Province payakasangana musi weSaturday kuti tive nekuita inonzi pachirungu affirmation kana kuti kutsigira resolution yatakaita kare muna 2014 yokuti anenge ari candidate yedu patinoita kumaelection omula 2018 anenge ari His Excellency President R.G. Mugabe. Takagamuchira izvozvo. Chechipiri paiva pane nyaya yokutarisira nyaya yavakataura yatinoti BVR inotaura zvokuregista kwavanhu mazuva ano zvakare nokusimbisa zvakare inonzi polling station based voting system. Saka takabvuma izvozvo tikabva tazvitsigira. Saka seprovince takatsigirana navamwe maprovince edu yese ari 9 kuti aiwa ande ku special congress
asi pakaita chikonzero here chekuti vamugabe vaitirwe mwe special congress yekuti vanzi ndo vari kumirira bato iwa akatosarudzwa kare nebato muna 2014
hapana nechikonzero chiripo zviripo ndezvekuti kana tava kungosangana se special congress atinenge tava kuita nokuda kwemamwe zvimwe misoro yanda kutaura iri pasapa yekuti toda kuti tione kuti taita gadziro dzakakwana tinenge tava kutongoita afm Saka tata hatisarudzi tiri kungoita afm
tiri kunzwa vamwe watiri kutaura navo kumatunhu uku vari kuti ivo vari kuda kuti pataurwe chisungo chiri kunzi chakabva kumadzimai chekuti mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika ave iye mudzimai midlands province haina kutaura nezvazvo
inyaya yakataurwa kare iresolution inobva nokumadzimai vakataura nechekare kuti vanga vachida kuti muconstitution paitwe amendment Saka yakatopinda mudariro kare nyaya iyoyo.
Saka mutarisire kuti pa extraordinary congress ipacha sarudzwa imwe politibiro itsva nevamwe vamwe vatungamiri.
Politibiro inosarudzwa at the leisure nokuda kwa president. Kana vakada kuchinja vanochinja.
Nengo yeprovincial coordinating committee Midlands vaJoram Gumbo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata osachigaro vechidiki muzano PF kumanikaland vamubuso chinguno avasina kuruma vachifuridzira kuti vamunangagwa vadzingwe mubato
zvataka kurukura imomo yekutanga inga iri nyaya yekuti leadership understand nyaya yeBZR takawirirana semanikaland province kuti ngatiendei kuspecial congress muna December zvikonzero zviri zvekuti chekutanga tuda kuita reaffirm candidate chayava mugabe kuti ndo vachamirira zvano PF come 2018 harmonized election izvakakonzerwa nekuti ever since 2014 congress tavhotera mugabe zvine mutsindo bvora vatipinda mugabe president havana kuwana nguva yekuzorora ndo pakatanga kutoropodzwa kwava mugabe navana tsenenga muzvikadzingisa vari 7 anga ari machairpersons emaprovince eyouth league tikabvapo pakatanga kuita nyaya dzana mutsvangwa vana matema danda vana mahiya vakadzingwa zvakare mupati vana energy mutodi zvichienda zvakadaro pakubuda munyaya yekuti vamugabe ngavasiye chigaro vasiye vice president Emerson Mnangagwa instead yekuti president vafocuse nenyaya dzeservice delivery nedzimwe kune vanga vari kuti sava time to take over tichienda ipopo zvakadzingisa vanhu vakawanda in the party asi chakatishamisa ndechekuti vese vakadzingwa vakamboenda kuparty yakazobuda vice president vaine magi vari ipopo vaine vese vanhu vanga vakadzingwa muparty nenyaya yekutuka baba namai mugabe zvochitipa pfungwa dzekufunga kuti pamwe vanhu ava chaivasimbisa paya kuti vaitumwa nemuteedzero wabva mugabe vamunangagwa saka all this discord yamuparty ndo yatisusu tichikumbira kuti president vatibvumidzewo tiite congress tinyatsotarisisa nevamwe vatungamiri vatinavo vanoti tinavo mugabe masikati manheru achironga kuvatopula
tiri kunzwawo kuti pane mamwe maslogans amamusiri kufara nawo ndeapa
yes takaita resolution yekuti isu nyaya yepoison ngaitwe criminalized from now onwards achataura slogan iyoyo ndaatitsanangurire kuti akapoizonwa ndiani uye naani oti paumbowo hwacho
sachigaro vevechidiki muzano pf kumanikaland vamubusa chinguno vachitaura vari parunhare kwamutare naBlessing Zulu Studio 7 bato rinopikisa retransform zimbabwe rinoti riri kunyunyuta nekuparara kwaita upfumi hwenyika richiti hapachina tarisiro yekuti hungamuka zvakare kana hurumende yezano pf ikaramba iri panyanga mutungamiri webato iri vajacob ngarivhume vanoti kuparara kweupfumi uku kwaita kuti bato ravo mangwana riite musangano nevatori venhau richizivisa ruzhinji rwezimbabwe nematanho ezvarinokurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika ngatinzwei vachitsanangura
zvatiri kunyunyuta nazvo sevana vezimbabwe ndokutambura kwaite vanhu kana patiri kuita sezvizvarwa zvezimbabwe nokuda kwemamiriro akaita upfumi nyika iri kutsva vanhu vatambura zvakanyanya saka tii sevanhu vari kutendera vachitaura nevanhu tine zvinhu zvakawanda zvakatiudza vanhu kana zvavakanyunyuta nekuda kwazvo saka ndichange ndichitaura nevanhu mangwana ndichiadresa press conference yekukurukura maringe nemamiriro akaita upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Muri kumbonzwisisawo here kuti chii chiri kukonzera kuti upfumi husvike pahwawe?
Kutaura chokwadi, zvinozivikanwa nevanhu veZimbabwe kuti upfumi huri kukanganiswa hurumende yeZANU-PF iri kutonga. Vatadza kutonga uye vatadza kugadzirisa nyika. Saka hurumende yava mugade ndeyati zvinhu zvisiri pazviri. Izvozvo zviri pachena kuvana veZimbabwe. Ende ndoo zvatiri kukurukura navo kuti dambudziko chairo chairo ihurumende yeZANU-PF yava mugabe yasvitse zvinhu pazvasvika apa.
Mune nzira here dzekugadzirisa upfumi kunze kwekungonyunyuta?
Hongu, tinayo izvo mhinduro tinadzo, ndosakeno tiripo. Izvozvo ndo zvatoda kukurukura tiudze vana vezvangwana kuti mhinduro dzedu ndedzipi maringe nemamiriro akaita zvinhu.
Chii chamunganyanyonongedza kuti chaparara mune zveupfumi?
Zvinhu zvakawanda. Chekunongedza mawandiro ezvakaita ungatoshaya kuti utange unongedze chipi. But of course, chatinokwanisa kutonongedza zvino ndechekuti nyaya dzemari dzanetsa vana veZimbabwe kumaruwa nekumadhorobha hadzina zvachose. State of economy in terms of funds, you know, mari haipo. Liquidity crisis, hapana mari yekuti ukanyashande mari yako ikaiswa maakaunti haisi kubuda. Ukanyaiwana haisi kushanda. Iko zvino inflation, zvinhu zvaakukwira mitengo, mukatendere mashops umu, mitengo iri kukwira zvisingamboipi. Zvimwe zvezvinhu zvanyanyoshungurudze vana veZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare neStudio 7. Apo uwandu wevanhu vari kunyoresa huri kuburiswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC huri kuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga rinoti mutemo wekuti vanhu vane magwaro anoratidza kwavanogara huri kuvhiringa kubudirira kwechirongwa ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sangano reVeritas rinonyanyoshanda mukuongorora mitemo yenyika rinoti zvariri kunzwa kubva kune masangano akasiyana siyana ari kuongorora chirongwa chekunyoreswa kwevanhu zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kusangana nematambudziko mukuwana vanhu vanoasainira magwaro avo euchapupu hwekuti vanogara kupi. Mumashoko aro mugwaro rarinonyora padande mutande nguva nenguva, sangano iri rinoti mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kwavanogara uye neuchapupu hunotsigira izvi unofanirwa kubviswa. Rinoti pane kuti vave nemagwaro aya, zvinofanirwa kuve zvakakwana kuti vanhu vangopa pavanogara, pamagwaro avanonyora pavanonyoresa kuvhota, richitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanogona kushandisa mutemo wagara uripo wekuti vanhu vanenge vanyora zvekunyepa pakunyoresa kuvhota vanogona kusungwa. Veritas iri kukurudzira vemasangano akazvimirira, vamiriri veparamende pamwe nevanhuwo zvavo kuti vatore mukana wekuvandudzwa kwebhiri reElectoral Amendment Bill kuti mutemo wemagwaro uyu uchinjwe richitiwo mimwe mitemo yakadai seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act inofanirwa kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement uye vachishanda nemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance vaButler Tambo vanoti havaone chinonyanya kunetsa vanhu pakuti vave nemagwaro anodiwa.
Munhu ari kuenda kuchipatara anosvika obvunzwa kuti anogara papi, anowanikwa achikwanisa kuti abudise mapepa epaanogara kungange iri imba yake kana kuti munhu achikwanisa kunge achirodzva mapepa anowanikwa aripo. Zvakare tichiona kuti vanhu vazhinji chero pavanonyoresa vana kuzvikoro vanhu vanowanikwa vainawo mapepa aya atingati proof of residence. Zvinoreva kuti vanhu vanawo mapepa aya anoratidza kuti vanogara papi. Saka chinozodzoka chonetsa vanhu ndechipi? Mapepa vagara vainawo mudzimba, vanhu vanowanikwa vachiti ivo vachakwanisa kuvabudisa mapepa. VeZeki vanovadira ivo kuti vagokwanisa kuti vaise munhu woga woga matingati mupolling center, nekuti iko zvino pakusarudza iri kutevera iyi ichange ichinzi polling center based voting. Saka zvichireva kuti munhu achatendekwa kuti agovhotera panhu pari pedo nepaanogara napo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT varivo mumiriri weBulawayo East muparamende Muzvare Tavita Kumalo vanoti mushure mekufamba kwavaita vachiona chirongwa chekunyoresa vanobvuma kuti nyaya yemagwaro anoratidza paunogara iri kukonzera dambudziko. Vanotiwo vamwe vanhu kunyanya kumamisha vari kushaya magwaro ekuzvarwa uye vari kuudzwa zvinhu zvisiri izvo pamusoro penyaya yekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. asi vanoti zvose izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vaore moyo.
Ndiri kuti hama dzangu vana vemuZimbabwe, especially mi vechidiki, nduko waita izvo kuti nyaya dzeproof of residence wokushungurudzai. Asi ndokukumbirai kuti hazvinetsi, endai munorejista mutore maafidavit kuzeki. Ndiwa wachakubatsirai kuti mubatsike nenyaya yeproof of residence.
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatabeleland, Valizwe Jamela, vanoti havapokani nemaonero ekuti mutemo wekuti vanhu vaive nemagwaro anoratidza pavanogara uri kukanganisa vazhinji. Asi vanoti mutemo uyu unobvumidza kuti vezeke vatambire zvinhu zvakasiyana siyana zvingakwanise kuratidza panogara munhu, vachitiwo veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuti vakwanise kunyoresa kuti vagovhota. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Epwit, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro; Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; Kumanekaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavani, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manikaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavani, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central; Mbire, Guruve North; Zarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North West ne South; Mutoko East, North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje; Central East, North ne West; Kumashingo, Chiredzi East, West, South ne North; Mwenezi East ne West; Chivi South; Matabeleland North, Lupane East ne West; Binga North ne South; Matabeleland South, Umzingwane, Matobo North ne Mzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North; Gokwe Kabuyuni; Gokwe Chirea; Gokwe Nembuzia; Gokwe Gumunyu; Gokwe South; Gokwe Mapungauta; Gokwe Central; Gokwe Kana; Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aive mukuru mukuru wechikwata cheAl-Shabaab ashoropodza kuputiswa kwebambu nemugovera rakauraisa vanhu vanosvika 256 muguta guru reSomalia reMogadish. Mokta Robo, uyo aive mutevedzeri wemukuru mukuru weAl-Shabaab, ataura mashoko aya nhasi mushure mekushanyira chipatara cheMedina chiri muMogadishu achinopa ropa. Ati kurwisa kwakadai kune uipi hwakadzamisisa uye idambudziko guru kwazvo. Mushure memakore anodarika 56 ehurumende dzisina kwadzakarerekera, Austria inenge yave kurerekera kudivi rekuchengetedzwa kwetsika nemagariro evanhu, apo gurukota rezvekunze kwenyika vaSebastian Kurz vanokurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzenyika iye. VaKezi vakakunda musarudzo dzakaitwa nesvondo uye vave kutarisirwa kuve mutungamiri wenyika mutsva. Masangano eElections Resource Center neZimrights akaparura chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota vachishandisa vaimbi nemimhanzi yavo inofarirwa munyika. Godin Manguza anotipanya iye.
Vachitaura apo vaiparura chirongwa ichipachigwanyika kuchitungidza nemusi mugovera mukuru weelections resource center vataunda chimini vakati vakatanga chirongwa ichi mushure mokuona kuti hapana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti chebiometric voter registration izvo chiri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Vachimini vakati vakaona zvakakodzera kushandisa vaimbi vanofarirwa neveruzhinji kuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota vachiti izvi zvichaita kuti vakawanda zvikuru sevechidiki vanyorese kuvhota.
Chirongwa chedu ichi ndechekuedza manje kuti tinge tichibudisa shoko rekuti vanhu ngavaende kunonyeresa vavhote chinodiwa kuti vange vachikwanisa kuvhota sezvamawana zeki iripo vachipa dzidziso idzodzo. Saka chirongwa chatiri kutifungidzira kuti tikachitanga sezvataita izvi tichachitenderera nyika yese.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vakati vanhu vanofanira kuziva kodzero dzavo pasarudzo uye havafaniri kushishidzirwa. VaMachisa vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vaone kuti vanyoresa panzvimbo chaidzo dzavanoda kuvhotera.
Saka tiri kukurudzira kuti mhuri yeZimbabwe nezeki ngatitarisei kuti information yakanyorwa pachipepa chauchapiwa chiyachiya ndiyo here usati wabuda muregistration center.
Vakati vosangano ravo riri kuongorora nyaya dzekuti pane mamwe masabhuku ari kubhadharisa vanhu kuti vavasainire magwaro anoratidza kwavanogara. Vakati Zim Rights ichamhangara nyaya iyi kumapurisa kana yave neumbowo.
Tinoda umbowo wekuti sabhuku abhadharisa mari. Umbowo ihwohwo hunowanikwa nematrikisa takatovataurira kudhara.
Elvis Tatenda uyo akatonyorisa kuvhota akati chirongwa cheERC neZim Rights chakanaka chose sezvo chichipa ruzivo pamusoro pezvinodiwa kuti vanhu vanyorese kuvhota. Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaMorgan Komichi vakaimurawo chirongwa ichi vachiti chinofanira kupararira nenyika yose. Vaimbi vane mukurumbira Soldier Love, Gasp Warrior nevamwe vakatandadza veruzhinji nemimhanzi wavo uye mukuridza imomo vaipota vachikurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Zek iri kunyoresa vanhu vose vanoda kuvhota gore rinouya musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza, ndini Godwin Manguja.
Sangano reHarare Residents Trust rinoti vanhu vose vari kuda kusarudzwa kuve munyori weguta reHarare havakodzeri kuita basa iri. Mashoko aya anotevera kubviswa kwavatapiwa mashakada veMDCT pavanhu vatatu vari kufanirwa kukwikwidza kuti vapiwe basa. VaMashakada vakabviswa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vachinzi vane chinzvimbo chekuru mubato ravo. Pakasara vanhu vaviri vanoti munyori weGweru amai Elizabeth Gwatipedza naDr Kainos Chimombe, mumwe wevakuru vakuru mukanzuro yeHarare. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe pamiriro sangano ravo.
Pakati chitarisa tinoona kuti pane zvinhu zviri mubumbiro remutemo zvisiri kutedzwa zvakazara.
Mitemo iri kuchorwa ndeipi?
Tine bumbiro remudu reconstitution reZimbabwe rekuti munhu angadomwe kuti atungamire guta haafanirwi kuve munhu anozivikanwa bato raakamirira kana kuti raanotsigira. Saka tinoona mutarudzwa kwatown clerk weguta reHarare wakadomawo anozivikanwa ari mutungamiri wekubato reMDCT waDr Tapiwa Mashakada.
Ko vakasarudzwa vese ava munovashorei?
Vanhu vacho vose vari vatatu vane zvinhu zvizhinji zvatisingagutsikani nazvo zvekuti hatisiri kungotarisa yavaMashakada chete. Vachipedza ari kunetsana nevanhu vekuGweru nekuda kutenga maketeni anodhura. Zvino haasati atombogara kuGweru asi akuda kuuya kuzotungamira Harare. Dr. Kainos Chimombe, munhoroondo neguta reHarare tinoziwa uye tine umbowo hwekuti wakaita madecisions akati wandei akaita kuti guta rirasikirwe nemari. Macases waifanirwa kunge wakabatsira guta asi kanzuru iri kungoerekana yangokundwa nyaya dzine chekuita nelepa.
Vapresha Shumba ndo mkuru ya Harare Residence Trust vachitaura parunare muHarare na Tanonoka Wande West Studio 7. Tanonoka abata onyanzwe munyadze mitemo yezvekutongwa kwematunhu vakudzai kadzere avanoti bumbiro remutemo redu rinorambidza kusarudza vanhu pamabasa nemapato ezvematongerwo enyika avanotsigira.
Tingati zvirikuitwa pamutemo asi mutemo wacho weEden Council X unofanira kuti unofanira kuenzaniswa neconstitution, nekuti constitution yakapa iyo masimba edevolution kumalocal authorities. Saka malocal authorities anofanira kunge ari iwo ane masimba ekusarudza town clerk. Asi pari zvino tikuona kuti mutemo utaurwa kune inonzi local government board ndiyo inozosarudza kuti anozoita town clerk ndiani.
Saka zvakaitwa pana vamashakada zvinoenderana here neurban councils act yamuri kutaura?
Ini ndanga ndisati ndazvinzwa hangu kuti vamashakada vakarambi kunge vachiapply. Asi kana kuri kunzi ndizvo zvakaitika izvozvo, ndinenge ndichireva kuti mutemo unenge usina kunyatsokuteedzerwa zvakanaka. Nekuti bumbiro guru remutemo redu rinotaura kuti hapana munhu anofanira kudiscriminatewa chienderana nebato rematongerwo enyika raanowirirana naro. Bumbiro redu rinoti munhu wese akaenzana pamutemo uye hapana kusarura kunofanira kuitwa zvichitariswa kuti munhu ari webato riri.
Vakudza ekadzere nyanzvo munyadze kutongwa kwemaguta vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, zvikwata zvengezi Platinum Stars neFC Platinum zvadimbura utungamiri hweDynamos pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League kusvika papoindi imwe chete, kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Michael Rukariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera mitambo yakatambwa mupera kwesvondo apo Dimbare yakatatarika ndokuita mangange 1-1 nezPC Kariba. Panguva iyo Ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatora mapoints ese matatu mumitambo yavo. Ngezi Platinum Stars yakarova Bulawayo City 1-0 nemugovera, ukuwo FC Platinum ikakunda Highlanders 2-1 muBaba Field Stadium neZuro. Parizvino Dynamos ine mapoints makumi mashanu nemanomwe, points imwe chete pamusoro pengezi Platinum neFC Platinum. Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa achiri nechivimbo chekuti vatambi vaanavo vane mongo wekubudirira muchimurenga chavakatarisana nacho.
Tichiri kukwikwidza tichiripo patakambotaura paye kuti vakomana vatinavo gore rino vane simba, vane kutamba kwavanako kwekuti tine tarisiro yekuti tine ruvimbo rwekuti vanotamba kudai tinosvika panzvimbo yatisina kusvika gore rakapera.
Dynamos ichasangana nengezi Platinum Stars mune mumwe mutambo pane ayo asara. Asi murairidzi wemadamburo Tondera Indiraya anoti vacharamba vachirwisa kusvikira mutambo wekugumisira.
Ticharamba tichingorwa kusvika matemes edu apera. Hatiziva zvinoitika kumberi, tiri mumaoko aMwari. Semakore ese sezvatinongoita ticharamba tichingorwa kusvika kwekugumisira.
Asi chikwata chiri kufamba nebhora ndecheCapes United, icho chave pachinhano chechishanu. Makepekepe ave nemapoints makumi mana nemashanu mushure mekurova Triangle 1-0 nesvondo nechibodzwa chakakandwa naDominic Chungwa muNational Sports Stadium. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0 Chapungu 3, Harare City 5 Bantu Rovers 0, Shabani Mine 1 Chicken Inn 1, Yada 3 Black Rhinos 3. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Musakangana chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM apo tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvota. anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyame na Chris Gande na ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 Mfufu 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abesifazana bakhona abanye sifike abafisa abana bona ngokubuyele endaweni nalana bana sihlonipe abesifazana. Labo bathole isithi yabo emsebenzini womongameli welizwe.
Izigaba zebandla lezano PF zonke ezilichumi sezivumile ukuthi kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngompalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mgabe.
Siyaphuma siya kuma province zonke awu-10 siyabe sikhuthaza abantu ukuthi kuphume beyiregister. So siyabe silama-tracks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo ezihlukeneyo. Ayinamhla abantu baphumile sibili and baningi abantu abahambe bayiregister.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota kuhlelo olubizwa ngokuthi RIS Tiritese.
Isibhedlela sempilo kobulawayo sithi liyehla kakhulu inani labantu abadinga indlela zokwelamisa imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Izigaba zebandla lezano PF zonke ezilichumi sesivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress osiphangiphangi ukuze kukhethwe owesifazane ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mgabe. Kodwa okulokhu kungacacanga ukuthi kuzaxotshwa yini oyedwa wabasekeli bakamongameli ngoba bengebesilisa omnumzana Emmerson Mnangagwa lo mnumzana aphelekezela Mphoko. Omunye njalo umbuzo ngothi yena usifazane ozakhethwa vele uyabe engubani. Kodwa nxa sikhangela okwenzakala ebandleni leli kukhomba ukuba umnumzana Mnangagwa nguye ongaxotshwa kungene unkosikazi Mgabe esikhundleni sakhe. Kodwa bakhona njalo abanye abebandla leli abathi kungabunjwa esinye isikhundla sabasekeli bakamongameli bebe bathathu. Sixoxe lelunga ledalela Central Committee ebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye umlawu la njengabanye ama provinces uvumile sibili bana umnyaka lo njoba sikhangela bona siyekhetheni sihambe siyenza i Congress yethu ebandla lezano PF okwenzela bana sibe sikhangele sigcobo njalo si isiqinise i-candidature ekamongameli mfelo wethu ubaba u-Arajim Dlale ubana nguye ozathibelela ekhethweni elizayo umnyaka lo ozayo 2018.
Sizwa kuthiwa okunye okuzethulwa okuthiwa i-agenda ngesilungu kugoqela ukubana kukhulunywe ngodaba lo msekeli kamongameli owesifazane. Kuliqiniso yini?
Ye, abesifazane bakhona abanye sibili abafisa abana bona ngokubuyele endaweni nalana bana sihlonipe abesifazana. Labo bathole isithi yabo emsebenzini womongameli welizwe. So mbona ngathi labo sibili bawugqinisa korokwana kuvelela emozweni kuvelela ku-Women's League emhlalo zezano PF.
Khona kuliqiniso na ukubana umnumzana Emmerson Mnangagwa ulakho ukususwa esihlalweni nge Congress?
Mina ngimele ukuthi ngilazi njalo ngikwazi mina engikwazi ekhona ke sikukhulumileyo ngapha kobulawayo okunye lokhu hayi angeke ngaba lamandla okubana kuphendule bebe sokufuna ubona ukuthi mhlawumbe kuphendule isikhulumeni sephansi ubaba u-SK Moyo.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Juma, ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi olilunga lebandla le-PDP.
Uma ungabhekisisa uthole ukuthi ukwenza kwezano sikhathi sinye ngasinye ma kukhona into ethile abafuna ukuyifeza bayaguqula nje imithetho yabo kube nento ethile abaqala ukubanga umsindo ngayo. Ungabezwa sebeshaya kakhulu ingungu ethile efisa ukuthi kube khona isihlalo esithile sivulelwa sivulela umuntu othile, hhayi ukuthi into iyohlala ikhona. Umuntu othile abanaye engqondweni ukuthi uzibani banyana uzokuyangena laphana ngemva kokuba singavula isikhala sakhe. Ngizokukhumbuza ngesikhathi kufakwa umama Joyce Mjuru ukuthi aphendlele isikhala sokuthi abe ngu-vice president. Lokhu kwenziwa ngesikhathi kungafuneka ukuthi umnanga kwangene. Bakukhulisa bakuqakambisa ukuthi bafuna isikhala esinye sabo vice president kungena wesifazana. Kusazi ukuthi ngasohlangothini lezaphu kuzongena umuntu wesilisa. Ngasohlangothini lwabesifazana bafuna ukufaka uJoyce Mjuru. Bamfaka ngaleyo ndlela. Kuthe ngesikhathi sebefuna ukuthi bakuguqule lokhu bakutshintsha bathi hayi noma ngubani nje kungakhathalekile ukuthi ubulili bakhe ngobowesilisa ngobowesifazana angangena. Namanje kwangena umnangagwa sezitshintshile izinto manje sezimvuna wayangena lo baba umphoko.
Okukuthi nxa kungenzakala ukuthi abe nguye ngomunye wabasekeli bakamongameli singambona na esiba ngumongameli kwelizayo?
Uma uhlolisisa ngelo muntu ohlola insimu uzobona kucacile ukuthi kudlalwa mdlalo uphi, imfumba ifunja kuphela kusiphi isandla.
Lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-PDP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo. Inhlanganiso lezi zibambisane labaculi abasakhulayo ababalisa uGaspi Warrior lo Soldier Love kuviga uMavis Gama.
UZulu uphume ngobunengi esiya emkhosini oqoqwe ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ye-Election Resource Center ERC le-Zimbabwe Human Rights Association ZimRights owenzelwe emavinkilini awechigobanyika emzini wase St Mary's eChitungwiza. Izakhamizi zalumango ikakhulu abasakhulayo bebukele ngenjabulo ukuzwa kwabaculi beqembu labesifazane asesebatsha le-Syndicate Sisters uGaspi Warrior lo Soldier Love. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kuZimRights uNkosazana Cynthia Majoro uchasisa ngokubafucileyo ukuqoqa uhlelo lwalolu hlobo.
Siyaphuma siyafika kuma-provinces wonke angu-10 siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyeregister. So siyabe silama-tracks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo ezihlukeneyo. Ayinamhla abantu baphumile sibili and baningi abantu abahambe bayeregister, yikho esikuthakazelelayo. Ayikhathe siyafika emaphandleni sihambe emaphandleni sibili asisoze siyingene emathawni kuphela.
Bathi kunengi ababunanzelele njengenhlanganiso ukuba yizikhexe ezimele ezilungisiswe ngoba kusephula amalungelo oluntu. Lokhu kugoqela ukuhlawuliswa kwabemaphandleni ukuthi bathole incwadi efakaza ukuba umuntu uhlala ngaphi kwendawo.
Sathola ukuthi amanye ama-registration centers abantu abahamba lama wheelchair umbe abantu abakhulile baye bengakwazi ukufika amanye beku second floor ama njenge Mount Pleasant hall I registration center yabo ibiphezu kwe stage so sise sabalelise incwadi sacela ukuthi bese I registration yabo sokathi sibase bayehlisa bayifaka phansi.
Bebekhona abasebenzisana nabeZimbabwe Electoral Commission ZEC ama voter educators okubalisa umnumzana Thulani Siwela ukuthwalisa uZulu kuba kuyini okudingakalayo ukuze umuntu anelise ukubhalisa igama lakhe ukuze abe lelungelo lokuvota kukhetho oluzayo.
Siyakucela mzalwane ukuthi wena ungabuya ema registration centers ethu siyakunika iform okuthiwa yi-BR9 lisebenza njenge-affidavit form. So wena ungabuya siyakunika ulifile ifomu leli alithengiswa uyalinikwa mahala. So ungabhadali imali yokuthi unikwe ifomu lenelo khona ngale tentini silo commissioner of arts uyakudindela even ifomu lakho eliyi-BR9 ukuthi enekele ukuzorejista.
Uqonqosele ngokuqakatheka kokubhalisa kunsuku ezibekiweyo kulabo abahlala eSt Mary's insuku zakhona zingakedluli.
Iplithi yethu ngapha eSt Mary's sizavala mhlaka 25 October but singavala ngapha eduzani lesindlini zenu. Siyabe sikhona emakoni shopping center, siyabe sikhona even ema-offices ethu akhona ngale komakoni. So wena okudingakalayo ukuthi wena register namuhla ukuthi wena ungaqedi isikhathi usisilandela thina ngoba ngapha sililandile lonke ukuthi kwanise ukuregister.
Abe-ERC leZimrights bathi balethemba lokuba kuyakuthi sekusiyaphela isikhathi esabekwayo ukuba uZulu abhalise ukuba lelungelo lokuvota, iningi labasakhulayo kakhulukazi abazavota okokuqala bazakwanelisa ukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Legokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka-2018 luyaqhubeka endaweni ezithiyeneyo zelizwe bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. Ngaphandle kwengxaki yezimbalwa uZulu ahlangana lazo, abanye bavikwa nje besithi kabalawo umdlandla wokubhalisa kanti abanye ngabathi kabalalwazi olwaneleyo. Abasakhulayo ikakhulu babikwa besilela kakhulu kulolu hlelo. Sixoxele umkhokeli wenhlanganiso yabatsha i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, uMnumzana Zenzo Nyoni.
Iqiniso ukuthi abantu iningi abalalo uthando ngenxa yesizathu sokuthi kabasakholelwa entweni esingathi ikuregister ukuze beyefota. Ngobana ingakhulu into esiyinanzeleleyo noma sakhuthaza abantu, abantu kabaselayo into enothiwa yokubekezela. Ngoba ku-PGR le entsha ngibona kuthatha ithuba elide kakhulu ukuthi umuntu oyedwa ayenelise ukuregister. Ngoba nxa umuntu oyedwa ezathatha 10 to 15 minutes to 20 minutes to register, uqeda abantu uthando. Ngoba uzathola ukuthi ilayini ibende and umuntu egcine ephela uthando. So ngokubona kwethu thina kakhulu ukuthi ngabe sizama ukuncenga abantu kakhulu isizwe ukuthi if you understand ukuthi I know kuluhlelo lwakhona. Ngeke mbuyela futhi emuva mfowethu Nkomo. Abantu nxa bekhangela kakhulu isimo sokuregister sifanana athu lokuregister kwabantu bezanu PF nxa beregistela ukuba yimembership yezanu PF. So kusuka abantu kubaphice bengazwisisi ukuthi behle bezitshele ukuthi nxa sisiyaregister ngezanu PF nxa inika abantu amakhadi awezanu PF ezama-members abo bayenza exactly registration sebebona ngani already sebehle besiyavota. Okuyukuthi kusokudinga ulwazi oluningi. Ngiphinde ngisole le zeki ngoba izeki ayizange ibe le-awareness kakhulu ebantwini, ayizange iphume phandle.
Njengehlanganiso liyabakhuthaza yini ikakhulu abasakhulayo njalo kahle kahle bathi kungani bengaphumi ngobuningi?
Abantu kungikhona bezaphuma ngoba siyabakhuthaza ngayo yonke indlela. Into enjabulisayo kakhulu ukuthi ikakhulu ontanga selukubona ukuthi kufanele ukuthi uyarejista ngoba akunantanga ongakhulumiyo ngokuyarejista. Lelo liqiniso ngeke ngilifihle lelo Nkomo ngoba sikhuluma labo nsuku zonke. Abanye ngakade vele sibathwala ngezimoto besiyarejista yebo ezigabeni ezijiyeneyo.
UMnumzana Zenzo Nyoni ngumkhokheli wenhlanganiso yabatsha i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngohlelo oluqutshwa ngabe-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission olokubhalisa amagama kuluhlu lwabalelungelo lokuvota.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owesilisa ubotshelwe icala lokuthi amabhomba amabili edolobheni le-New York elithi abantu abangamajumi amathathu belimele ngomfandula nyakenye ufunyenwe elecala ekumisweni kwakhe lamhlanje emthethwandaba.
Imuli eziningi seziqalisile ukungcwaba izihlobo labangane abafele engozini yokudubuka kwebomba eMogadishu ngomgqibelo. Lokhu kunakanelwa ukuthi kungaba kubangelwe ngabeqembu le-Al-Shabaab. Kufe abantu bose abangamakhulu amathathu i-276 kusehlakalo lesi.
Kwezempilakahle, isibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo sibika ukuba inani labomama labesilisa elizodinga usizo lwenhlelo ezithiyeneyo zokwelamisa kuhle imuli liya lisehla kakhulu. Bekhuthaza abantu ukuba baze bazothola usizo lolu ngoba kuqakathekile ukwelamisa imuli. UNompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labesifazana kubikwa beyibo abeza bezodinga ukuthola indlela zokwelamisela khatshana njalo bahle baqale ukufundiswa ngendlela ezehlukeneyo ngesikhathi bezobhalisa bezithwele bethi sebebeletha sebesazi indlela abazazisebenzisa uma beyabe kuyilabo abaqala ukuzithwala. Iningi labo mama bathi basebenzisa amaphilisi kuthi abanye bathi basebenzisa iloop ngoba ayibaletheli inkinga eziningi uma beyisebenzisa. Unkosikazi Faith Rejoice Moyo obezohlolisa ingane yakhe okweviki yesithupha Empilo Central Hospital uthe uyaqala ukusebenzisa indlela yokwelamisela khatshana njalo ubone amaphilisi engcono ngendlela abamfundisa ngayo.
Ukuthi ngiyaqalisa usensitive ni plan. Ngisoko ngikhetha ama secure ni plan ni plan. Because ni bathe befundisa ngibona ikho ngu understand better more than ama yama methods.
Wuthi uchelesile Ndiweni uvumelane lomamoyo ethi amsebenzela kahle njalo useke wawasebenzisa.
Ngisebenzisa i secure amaphilisi ayasebenzela kahle. Hayi sengiyangasebenzisa.
Unkosikazi Nometha Mahlangu uthi yena usebenzisa idepo ngoba uhlaba ngemva kwenyanga ezintathu ekhuthaza abanye omama ukuthi bayisebenzise.
Idepo ngisebenzisela kuhle mhlaba after 3 months akulama effects. Sengile 1 year. Akakhuthaza ukuthi bayihlabe ngoba ayilama effects ayihluphi awukhohlwa yinto othi uyayihlaba uqale i-3 months zakho ubusukhangela i-review date yakho ubususiyahlaba futhi.
U-Ayibongwe Ndlovu uthi usebenzisa amaphilisi njalo usele minyaka elithumi ewasebenzisa.
Ayibongwe Ndlovu usebenzisa amatepezelo ofemini ayiwona arayithi ngasentshela iproblem ngawo ngasebenzisa lani sengile 10 years no problem.
Unkosazana Patience Maseko yena uthe usebenzisa indlela ye-implant efakwa ngaphansi kwejwabu okweminyaka emithathu kodwa uyaqala ukusebenzisa lindlela.
Usebenzisa i-implant 3 years. Hayi, so far angaboni i-problem. Hayi, angangeni esikhathini but angaboni i-problem. Nayo sengikwazi ngoba ngokuqala sangeke ngitsho.
Unkosazana Bongani Lunga uthe usebenzisa ijekiseni le-depo njalo usenabantwana abane eyisebenzisa.
Ngisebenzisa idepo ngihambela kahle hayi ngaze ngibone iproblem la. Ngenesikhathi eside ngoba senzenza abantwana abayi-4 ngisebenzisa. Ngiyabakhuthaza ukuthi bengayithuki ukuthi kumbe ningabalimaza kumbe badimezele ezinye izitho zomzimba wabo kade hayi ilungele ukusebenza kakuhle hayi kulahlukwa yilani.
EZimbabwe kulendlela ezifika ezilithumi lambili ezisetshenziswa ngabantu ekwelamiseni imuli kuhle ezibalisa amaphilisi ayimihlobo emithathu amajazi kamkhwenyana lomamazala amajekiseni ukuqunywa kwemithambo ethwala inhlanyelo kubomama lakubobaba kanye lokulandela imvelo ngokuhayi emacansini ngensuku ezithile. Iningi labo mama lisebenzisa amaphilisi lamajekiseni ahlukeneyo kube lehlekana nalabaqunywa lababotshwa imithambo ethwala inhlanyelo. Isibhedlela Sempilo Central Hospital sikhuthaze uZulu ukuba aphatheke kunhlelo abalazo zokwelamisa kuhle imuli. Bethi amajazi abakhwenyana labomamazala bapha abantu kungelambadalo amaphilisi alidola kuthi ukufaka ijadela ngamadola alithumi lanhlanu ukuyikhupha ngamadola alithumi. Idepo Provera ibiza amadola amabili kuphela. Ngimele iStudio 7 yobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Umunisipala weGwanda uthi uzaqhubeka ehlawulisa izakhamizi idola elilodwa ezifuna ubufakazi besiqiniseko salapho ezihlala khona iproof of residence kulabo abafuna lobo bufakazi ukuze babhalisele ukuvota. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Inhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ibika ukuba yabhalela umunisipala icela ehlise linhlawulo isuka kudola isiya kumasenta lithumi ukuze lalabo abaswelayo benelise ukubhalisa ukuvota. Kumpendulo ebhalwe ngumqondisi wenhlelo zecouncil uTown Clerk uNkosazana Priscilla Nkala uthi umasipala-ke nelisi ukwehlisa lenhlawulo ngoba yavunyelwana lapho kuhlelwa ibhajethi yalonyaka, kodwa waphanga wathi uZulu ulakho ukuthola lezi ncwadi kumakhansila emawadini abo kungelambadalo. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi kunzima kuZulu ukuthi abone ukhansila ngoba iningi lihlezi liphatheke kweminye imisebenzi njalo abanye bengamabandla ezombusazwe abangawasekeliyo. Ngakho Fuzwayo uthi sebezathatha amanye amanyathelo ukubamba ngabandla ikhansili ukuthi yesule linhlawulo.
Nxa i-government iyayehlisa ukuthi abantu bengabhadaliswa izithupha lama birth certificate, but when the council insists ukuthi babhadale proof of residence, so sesiyidlulisela phambili kwabaphatha ama-elections ukuthi bebonte into enjalo iphatha njani, ngoba asile ama-commissioners of oath lapha eGwandaumbayebalotho ingxayingumagistrate labe-prisons labo babhadalisa. So ukuthi abantu becontinue futhi bebhadala le council kakusebenzeki.
UNkosazana Sichasithile Ndlovu wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust laba abakhangela ngendlela ohlelo lokubhalisa kuvotwa oluqhutshwa ngayo bade okwenziwa ngumasipala kukho emthethweni
ukuthi bethengisele abantu abavele bezihluphekele abathola nzima imali bebathengisele i-proof of residence ngedola. Akukho right ngoba layo imali yangkhona ayi-indikhethwanga kakahle kubhajethi yekhansili, okutshengisa ukuthi ngezinye izimali ezingenayo zingasebenzi ngokusemthethweni.
Okhulumela ibandla le-MDC umnumzana Ekhe Moyo uthi inyathelo likamunicipal leli lizavalela uZulu ukuthi abhalise ngobuningi.
Lokhu kudiscourage abantu ukuthi baregister as voters. Abantu kumele babekwazi ukuthi ukuvota lelungelo likabani lomani, but the moment say kungani kulabantu abayenza abanye bengarejista uyadisturba kakhulu kubuhlungu. Akuyenzi i-fair play ground wonke umuntu abe nelungelo lokuvota.
Ikhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission layo ngeyingesolwa kakhulu zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lentatheli zindaba ngembadalo efunakalayo kulabo abafuna ukukhangela ukuqhutshwa kokubhalisa ukuvota. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Kwezemidlalo akukacaci ukuba kuyozalwa nkomoni phezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini kwisigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yamaviki amabili lathoba minembili. Okuningi asuzweni kuJoseph Njanji.
Sekusele imidlalo eyisithupha ukuba imidlalo yenguqu kwisigaba seCastle Laga Premier Soccer League ifike komlindi uyaqina, njalo usuvutha amalangabi umncintiswano wokuphakamisa isicoco salonyaka. Iqembu le-Dynamos lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 nele-ZPC Kariba ngomgqibelo yilo elihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamashumi amahlanu lesikhombisa, kuthi ngemva kwalo kulezimbamgodi abafana benkezi platinum kanye labe-FC platinum. Iqembu lebantu yilo elijeke amanye wonke engalaneni lemiklomelo elitshumi lantathu. Iqembu leshabani mind lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lemiklomelo ngamashumi amathathu lanye. Umqeqeshi weqembu lewange uBig Boy Mawiwi uthi yena abacabangi kakhulu ngamathuba abo okusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwe-season.
Sisele le midlalo eyisithupha njalo asicabangi ngokugunyulwa kusigaba saphezulu, kodwa sikhangela umdlalo esiyabe sibhekane lawo, okutsho ukuthi khathesi sesicabanga ngomdlalo wethu olandelayo.
Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho kulemidlalo eyisithupha ekhangelelwe ukudlalwa enkundleni ezijiyeneyo zakweleZimbabwe, kuthi ngolwesine kulemidlalo yemithathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanje.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Izigaba zebandla leZANU PF zonke ezilitshumi sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngoMpalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuba ngomunye wabasekeli bakaMgabe.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti.
Kwanelo kwanamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Hello Chris Gande, silichiya ku Studio 7 Live Talk elilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.